ongororo yakaitwa neStudio 7 pachipatara cheparirenyatwa inoratidza kuti veruzhinji vanorwarirwa vari kuswera vari pachipatara ichi vakamirira kuona varwere panguva dzekuona varwere vachiti zvinhu zvakavaomera kuti vange vachimbodzokera kudzimba vozodzokazve sezvo mari dzekufambisa mumichovha dzakakwidzwa zvakanyanya. Mumwe wevanhu vanoswera pachipatara ichi ndemumwe mudzimai uyo angoda kuzivikanwa nezita rekuti Mai Miranzi. Amai Miranzi, avo vane mukoma wavari muchipatara, vanoti kana vangouya panguva dzekushanyira murwere dza6 mangwanani, vanozobva pachipatara pamushure mekuona murwere nenguva dza6 dzemanheru. Amai Miranzi vanoti vanoswera nenzara.
Totogara pahospitari tiri mangwanani panya pama7 toswerera nenheru pasina kana neinei kutambudzika kwatinoita kunoku. Mari yebhazi yacho kumbi $7 kuuye mutaundi, kuzobve kumutaundi kuuya kunoparirenyatwa kwakutoswera, apa chekunya hapana, upenyu hwacho hwatotomera.
Amai Miranzi vanotiwo kunyange hazvo vari vanhu vabhazera vanotofamba netsoka kubva mudhorobha mavanenge vaburukira kuenda kuchipatara cheparirenyatwa.
Tikatochemachema nemakombi akati $5 kuzobva kumutaundi totogidha ngetsoka kuuya kunoku.
Amai rumbidzai shumba vane murwerewo zvakare muparirenyatwa. Amai Shumba vanotsigirawo zvataurwa naamai Miranzi vachiti kudhura kwemari dzekufambisa ndiko kunovapa kuti vangoswera havo pachipatara apa.
Ini ndauya pano pachipatara ndine munin'ina wangu ari kurwara, but zvinhu zvatondiomera. Pandinouya makuseni handikwanisi zvekuti ndidzokere kumba, ndinotongoswera pano because mari yacho yetransport ndinoda four bond kuenda nekudzoka. Saka tikatarisa kuti visiting hour kune mavisiti matatu, saka ndinenge ndichida at least 4 times 2 tozoti times 3, saka imari yakawanda yandisingakwanisi kuwana pazuva. Handishandi, ndinotomirirawo kutengesa kwandinoita. Saka ndirikuona kuti mavisiti iwaya akuomera vanhu vakawanda, handisiri nindega. Tinotoswera pano takawanda zuva rese kuti tingoti tikamuona makuseni, masikati nemanheru tozoenda kumba usiku chaiwo.
Kunyange hazvo vane varwere ava vachiswera pachipatara apa vanotiwo kusavapo kwana chiremba kunowedzera matambudziko avo sezvo hama dzavo dzisiri kurapwa uye vachingowana pasina shanduko. Vana chiremba vasikuenda kumabasa vachiti havasisina zvikwanisiro zvinoita kuti vaende kumabasa avo. Vamwe amai vada kungozivikanwa nezita rekuti kukuwe vati zvinosuwisa kuti zvavanenge vangosiya varwere vavo vari ndizvo zvavanongowana vari.
Muchipatara matabvamo hamuna chinhu chiri kufamba, varwere vari kuneseka, vana chiremba hakuna vari kuuya kuzoona varwere. Varwere havana chavari kuona, havana kungoradzika. Izvi tiri kubuda tangosiyawo zvatinogona kungosvikawo kuti wakadii. Anokwanisa kutaura anotaura, asingakwanisi hakwanisi. And vanasisters varimo vanoti hatikwanisi kuwedzera mushonga kana uchinge wapera, kana kuti tinyore prescription tenge mushonga, zvofanira kuitwa namachiremba. Saka pari zvinezvi vangoriwo kungobatsira varwere sevanhu vakangodzidza basa ravo. Mushonga kana uchinge wapera ndizvozvo, vongomirirawo maybe pavachadzokera.
Vemachechi pasi pemubatanidzwa weZimbabwe Christian Heads of Denominations vanotiwo vakanyora gwaro kumutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachitaridza kushushikana zvikuru nekurambodzikira kwezvinhu munyaya dzeupfumi. Vachitaura neStudio 7, Reverend Kenneth Mutata veZimbabwe Council of Churches vanoti vemakereke vanoona sekuti kuramboderera kweupfumi kunokonzera kusagadzikana kwezvinhu munyika. Ukuwo dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kushaya simba kwemari yemunyika ichienzaniswa nedhora rekuAmerica pamwe nekudhura kwemitengo yezvinodiwa nemunhu zuva rega rega zvave kusiya mhuri zhinji dzichinyura zvakanyanya kupinda muurombo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.